mumwe wavabereki ava amai Irene Muzondo vekuAtsura vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro. Panguva iyo hurumende yakati zvikoro zvinofanira kutanga zvakumbira mvumo yekukwidza mari dzechikoro kwairi.
Timu yeadministrati vakati hanzi mari iri kupangwa kubva pa$15 ichienda pa$25 andiika hazvisi kuita nokuda kwokuti isusu hatina kuwedzerwa mari, hanzi nokuda kwokuti kurudiwa zvinhu zvakawanda zvinoda kuzotengwa pachikoro. Handiti but yeadministrati vakuwana chikoro chakavakiwa chiripo, hapana chavakadevelopa, zvakangowana zviripo ndizvozvo, hapana kana chavakaisa, zvese vakangowana zviripo zvese. 22 zvonzi hanzi mwana ari grade 2 anofanwa kuita mabhuku 13 anomashandisa chii mwana? Inini mubereki handisi kukwanisa kutenga 2 kwaya zvokuita $4.50 achinzi akuda ma 2 kwaya 14 ndomawana kuti ma 2 kwaya iyayi. Akuda mabhopoinzi, akuda makafa, akuda school fees, akuda kuzoenda kuchikoro kwacho adya, akuda skuwe. Inini salari yangu inongori $300 yemurume wangu, hapana payakakwira kubva 2016 kusvika nhasi.
Mubereki ane mwana anodzidza kuAtsura zvakare, amai Margaret Muronzi vanoti vana vavo vari kudzingwa kuzvikoro nepamusana pekukwidzwa kwemari dzechikoro idzi. Panguva iyo zvakare vadzidzisi vari kurama mabasa.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi maschool fees akakwidzirwa, maticha acho ari kutsvaika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro, but mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kundibvisa maschool fees. Saka toita sei munyika? Tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisi tinokwanisa kubatsirai. Toita sei munyika yakasununguka?
Amai Tekla Bomba avo vanogara kuchitungwiza vakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa gakava riri pakati payo nevadzidzisi, sezvo vachiti vana vari kunyora bvunzo gore rino ndivo vari kunyanyorasikirwa nenguva yekudzidza.
Ini hangu ndongokurudzira kuti hurumende dai yatarisa chichemo chevadzidzisi, nekuti zveshuwa zvinhu zvakaoma nenyu curriculum yakauya ichi, maticha ari kuomerwa zvakanyanya nekuti zvaakudiwa ipapo zvakawanda. Saka ivo vakakwidza maschool fees asi havasi kukwanisa kukwidza masalaries echi ematicha. Dai vakaongorora nekukurumidza ipapo, sekuti inini mwana wangu akutonyora grade 7 pane sinaespeto kuti aite mwedzi wekutanga iwo uno asina ticha muklasi.
Kunyange hazvo vabereki vari kugunun'una nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro, nhengo dzesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzaswera dzichitamba bhora netsoro pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli Ncube. Munyori mukuru muATUZ varobson Chere vati vacharamba vari pamahofisi ava Ncube kudzamara bazi remari ranzwa zvichemo zvavo.
Nhasi sevadzidzisi tikutamba bhora pahofisi avamutuli Ncube nekuti patimetable yedu nhasizuva remasipoti, saka tati tinoenderera mberi nemasipoti yayo tiri pano pahofisi yavamutuli Ncube. Zvese zvatinoita kuchikoro tinenge tingozvitoo tiri pano, ndosaka kunyange tichitodzidzisa members of the public pachena tiri pano, nemusurukuziwo dambudziko ravo rimwe chete neratinaro rekuti vana havasi kuzvikoro nenyaya yese yamafizi, wedu havasi kuzvikoro nenyaya yemari iyoyo.
Mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vati vaNcube vave kufanira kusiya basa sezvo vatadza kugadzirisa nhona dzavo sevarayiridzi pamwe nevashandi vose vehurumende.
Vamutuli vari kutiza vashandi vari kugara kumahotera vachidya mari vachifulaya vachienda kunana Switzerland vachidyawo mari dzenyika, havasati vaona nguva yekusangana nevashandi. Isu tiri pano kusvika vationa, navatadza kutiona chisara ndechekuti varisaine. Isu tiri kuda mari yedu $100,000.
Hatina kukwanisa kutaura navaNcube pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Kunyange hazvo vashandi vehurumende avo vanosanganisirawo vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze, hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Zvichakadai, masangano anomirira vashandi vehurumende akatarisirwa kuita musangano nehurumende mangwana kuti vazive nyaya dzemari yemihoro pasi peNational Joint Negotiating Council MJNC. Kunyange hazvo masangano akaita seATUZ neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akazivisa kuti haasi kuzopinda musangano uyu achiti boka reMJC harisi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.